Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeduza nasi China Zvita 8-2016. Kurukota rezve mari vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende ichashandisa mari inoita $4.1 billion gore rinouya. Nyanzvi dzokurudzira Zimbabwe kuti igadzirise chimiro chayo kuitira kuti ikwezve munyika vemabhizimisi nevashanyi vekunze. Dr. Patson Zamara vokwikwidzana nevamwe mumakwikwi eArchbishop Desmond Tutu Leadership Fellowship Program. Dzimwe nyika dzemuAfrica dzoita sarudzo dzisina mutauro izvo vakawanda vari kukurudzira kuti zviitwe munyika. Muchirongwa chedu cheLife Talk nhasi tiri kutarisa dambudziko remhirizhonga mudzimba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisa iWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kuti farira pa Facebook page redu reVOA Shona nekudzvinya pakanzi like.